sana rezo anu kievu uno tangira demokrasi mba mao usatu wano kubira demokrasi mbe saka parizino ishishiro gazira sarudu zebu zomumba kusikatibude na makati zebati nungona muna ambira mbele kwa wano unda tuwa mkiru miri wenye wafanete saka zamkia zino believe in demokrasi yomba mayo first then yoso itayu demokrasi mbe
Asika vama nguwa na iku kumashingo kwa muru kutiruku nguwa kuti kune vamwe wangawari ma member of parliament kana wanenguze paramende waruku nziwa rambi kwa ukwikwiza na kuti waruku nziwa ijikizana ne G40 Jaka mira se?
Chandino nziwa leche ukuti pangaisi wa mtemo ukuti kutuite member of parliament unopanga kwa na ichigaro mdistrict Chikwira So nyangu wangu wari member of parliament kana wangu wa sina chigaru district is chikwira automatically unengu watu wa disqualified. Zakare msangano unota lisa ukute sika zako na maitira hako anga chibuditiza ere zidozo msangano. Saka kana wangu wa chiru wisa msangano kana wadisi pretender kuwa weza mpye kuwe ki shanda na wangu wakai padu kira. Uno kuna kutuzabumizwa. Ukuti wa ugele na wandu anozo wa maitira hako. Saka panu vama recommendations ano bamu wanu wa rukishana na ugo msangani so kuda kune wangweo wakawana maadress report asi still hakuna arambi izwa unoto zitaone address report woipiwa wazi zidiririo tu ziriku nyoro hafa in America wa kicho kwati our party is very democratic sanga so far anisi izwa kune arambi izwa here nukuti chino bapasi ma recommendation anenda ku National Election Commission tawane in internal National Election Commission ino sitwa na wanu wa siri active in politics ndio wa chanzo wa zichemo zese zani kasina ugutikana wachona uki hapo wa wakati ya rikira mchemo ere unomitere ma requirements kaka they are independent of asthma players asthma active members of the party wachaka rapa suwa chanzo wa zichemo zino bakuwana wese wa msanga wa nengwa jiti apata zanyiriwa asa Nesile pasa wa wano kwenyeo ma recommendations wa so wano varamuni Electoral Commission doi chazo wane final decision yukuti uno kubindereka wata wabu mizi
Taona umbatans kwa European Union wa mangwana waburisa kwa rora oru kukuru zira kuti saruzo zema primary ziri kwa ne mapato zituwe murunyararo uye waru kuti o mazimai apiwe o kwa zero zao sezi ya wane ikuwa mubumbiro remitemo Imiwo mune zamuri kuitira were madzimai nokutakanzwa kune vakarwa hondo kuti vachange vaine waiver pamwechete ne masinia mubato
hakuna waiver yekuti haupindi primary election munhu wese anopinda through primary election asi still tinoda kutedzera mutemo wenyika unotiwo tofana kuti tione kuti madzimai apo akwedzera so kapa list yoga musangano ningoshitarisa kuona kuti madzimai apiwa mukana here wokukwikwidza Saka izozo zvataura nevese vataura isu sezanpie tirikuti tozvitevedzera zvese izvozvo nokuti toda kuti kodzero dzemadzimai dzitsimudzirwe zvikuru vaparticipate muelections vagosarudzwa muzvigaro
saka vachakwikwidza mumaprimary vanotarisirwa kutanga riini kutsvaga rutsigiro
iko zvino musangano uchiri kumboongorora maCV ari kuuya wozopa date nokuti munhu wese ngaatimhanya ende takatosunga chisungo chokuti kana mchinda kunokambena munoenda mese muchitaura pavanhu mese kuti ndogona zvakati ndogona zvakati kuitira kuti musafamba muchirevana nokutukana saka zvese izvi marules akatoitwa asi date rokuti ready go chimhanyai iro harisati raanaunsiwa pane vachari anaunsa within the next few days kana maCV apedza kuongorora
saka muri kudivi ripi kumasvingo
Ini ndomira kwaChivi, ndomirawo ndiri kwaChivi kumusha kwangu ndichivaudzawo kuti ndichakumhanyirai ndichikumiriraiko kuti ndichikukwidzawo navamwe vamusangano varikowo vanozvigonawo saka tive tichikwidzana tozoona kuti anobudirira ndiani.